Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri ndira 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority inowanikwa muLake Kariba. Vanhu voenda kunotenga hupfu kuSouth Africa uko huri kuwanikwa nemutengo uri nani. Hurumende inoti haisati yapa mvumo yekuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks avakatsaka tikasvondo rapera mushure mekurwisana nevaivhima mhuka zviri kunze kwemutemo vanobva kuZambia yakawanikwa nezuro muLake Kariba. Mutauriri weZimParks vatina Shefarau vanoti mitumbi yavaTimothy Tembo navachidhumo Mabharani yakawanikwa munguva dzakasiyana nezuro wekutanga wakawanikwa mangwanani mumwe wacho ukazowanikwa masikati. VaFarao vanoti mitumbi iyi yakazotakurwa nendege kuendeswa kuHarare uko iri kuongororwa kuti ionekwe kuti chii chakakonzera kufa kwevashandi vaviri ava uye vanotarisirwa kuradzikwa kumisha yavo nemusi wechina. Vashandi ava vanonzi vakanga vachishanda vachichengetedza nyanza yeLake Kariba apo vakasangana nechikwata chevavhimi ava ndokukwanisa kuvasunga. Asi zvinonzi pakazoita kurwisana izvo zvakazoita kuti vashandi ava vatsakatike kusvika vazowanikwa vafa. VaFarao vanoti bazi ravo pamwe chete nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika muZimbabwe neZambia vari kushanda pamwe chete kuti vaone kuti chii chakatora nzvimbo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino takakwanisa kuwana vaiona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri. Takavawana vese nezuro makuseni simwe masikati, asi tine urombo kuti vakawanikwa vakashaya. Vakabva vatakurwa nezuro wacho mandi usemuro kuti vave kuno kuHarare kuzoita kuzoona kusakaita kuti varasirwe neupenyu chii. Ndo pasvimire izvo, asi urongwa hwachanawo ndehwekuti vachanoradzikwa kumisha yavo kuGokwe nekuKariba musi wechina. Tine urombo kuti ndomamirira zvaita, asi pari zvino vanoona nezvekuchengetedza kwemhuka vedu nevekuZambia nevekuchimwe dzine zvaona zvekuchengetedza kwenyika vari mukati nekutsvaguruka kuona kuti chingave chii chakaitika muvashandi vedu.
Pane vati vasungwa here nechiitiko ichi?
Hapana.
Ko zvavakanga vainazvo midziyo yebasa nezvimwe zvese makazviwana here?
Chinhu chatakakwanisa kutanga kuwana chakanga chiri chikepe chavanga vachishandisa, nekuti chikepe ichi changa chine treka yekuona kuti chiri papi. Saka zvanga tiitira nyore kuti vanosoona kuti chikepe chedu chiri papi. Ndizvo chatakakwanisa kuwana. Chatakachiwana chakanga chabviswa injini kana kuti mushina unoita kuti chifambe mumvura.
Ko zvinhu zvakaitawo sezvombo vakanga vasina zvombo here?
Takakwanisa kuwana kuti zvombo zvakanga vanazvo here kuti vakanga vazvisiya pasingadipo pabesi vavanga vari kushanda vari. Saka tondara kwataita kuti tichiri kuita tsvagurudzo nekuona kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Matima akukwanisa here kutaura mazita avo?
Mazita avo anokwanisa kuwanikwa. Mumwe wacho anonzi Timothy Tembo, mumwe wacho anonzi Chidhumo Mabharani.
Sei ZimParks yakaita kuti varume avaende vari vaviri kuno sangana ne vanofema zvisina mvuma vanozikana kunzi vanenge vaine zvombo
sekutara kwatinogara tichiita matambudziko atinawo sebazi rinoona zvekuchengetedzwa kwemhuka nderekuti hatina vanhu vakakwana nekuti hatiwani mari yehurumende patinoda kuedza kuti tsvage mari yekuona kuti tikwanise kufambisa mabasa titsvage zvekushandisa vakawanda vanenge vachiripopotera vachirituka vachine zvimwe zvisina kana humbo yekuti patiri kukanganisa pacho ndepasi chikumbiro chedu chikuru ndechekuti bazi rinoona zvekuchengetedzwa kwemhuka rine mabasa akawanda arinoita
vanga vari mutauriri weZimpax vatinashe Farao vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU nhasi ranyorera tsamba gurukota runoona nezvidzidzo yepamusoro-soro muzvinafundo Amon Murwira richikumbira kuita hurukuro navo pamusoro pemari yechikoro yegore rino. Izvo zvinotevera danho rakatorwa nezvikoro zvizhinji zvepamusoro izvo zvakatonyorera kubazi iri zvichida mvumo yekukwidza mari dzechikoro. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri weZINASU vatakudzwa ngadziore vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvave pedyo nekuvhurwa uye vanoda kuti hurumende ibude pachena pamusoro pemari ichabhadharwa nevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro munyika.
Tsamba iyi tiri kukumbira futi zvekare kuti vabude pachena. Maonero atinoita ndeyekuti vakaputira rachona nemanyanga saari putiriki nekuti taakuda kuenda kunovhura zvikoro. Saka zvakakosha kuti vanhu vagare vaziva kuti ministry iri kuti chii. Zvatinoona mapepa nawo ndezvekuti vari kuti aiwa haisi kukwira, mamwe ari kuti aiwa iri kukwira. Saka zvinhu zvakakosha kuti semutungamiriri vabude pachena.
Vangadziore vati kunyange hazvo vamurwira vari kuti mari iyi haisi kuzokwidzwa. Pane umbo unoratidza kuti zvikoro zvemapolitechnic nezvikoro zvinodzidzisa varayiridzi zvakatokwidza mari uye vanoona sekuti mari iyi yakakwira zvakanyanya zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kuibhadhara.
Kana zvikoro zvati zvakwidza mafizi, isusu minista tiri kuenda takavaratidza kuti fizi yakakwira kwakati nekuti vanoratidza kuti vari kuramba kuti mafizi akakwira. Isu tichiziva kuti kumapoli zvinhu zvakaitika. Isu tinomirira vese vadzidzi veZimbabwe nepoli inenge iripo. Saka tichaenda tunoonesana navo kuti poli yakadai. Vachinge varamba hatimiriri ipapo. Mazano edu akati wandei.
Vaangadziore vati sangano ravo rinoda kuti vabereki vatange vawedzerwa mari dzemihoro mari yechikoro isati yakwidzwa. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevakadzi nevarume muZINASU muzvare Nancy Njege vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vacharatidzira kana hurumende ikasavaterera pamatambudziko akatarisana nevadzidzi munyika yose.
Charamba chimbeja nawo takumbira kuona minista kutaura nawe person then kana zvikaramba isu sevadzidzi tichiratidzira nenzira dzakafanira tovaratidzira kuti hatisi kufara nekuti hatikwanisi kupinda muchinja tisinga afford either way vatodinaya right to education saka chatongosvika kwavari chiratidzira.
Vaibo vemunyori mukuru muZINASU vamakomborero haruzivishe vati wapo zvikoro izvi zviri kuvhurwa mwedzi unouya. Zvakakosha kuti hurumende izivise mari dzichabhadharwa nevadzidzi kuitira kuti vatsvage mari dzechikoro paine nguva. Vatiwo mari dziri kutaurwa muzvikoro dzakanyanyisa uye hurumende inofanira kuona zvaingaite sezve mitengo yezvimwe zvinhu zvinodiwa mukurarama iri kugara yakakwira nguva dzose.
Iyoyo haisiyo yoga fees iri kukwidziwa. Imwe yechitu iripo iri yakatogara yakwidziwa kudhara nyaya yematransport ipato fees kuti mwana akwire kombi akwire bhazi achienda kuchikoro kana rakwira bhazi kudhara rambova 50 cents asi kana yakuita $5 kana $10 kutokwidziwa kwaita ikoko. Chikafu kukwira kwachaita kukwidziwa kwefees, mabhuks kukwira kwaita kukwira kwefees, data chaicho ari kuti vanhu varesechi vachienda paindaneti vadzidze kukwira kwefees. Saka kana vachiti fees hadzisi kukwira vachiramba vakanyarara zvinoratidza kuti hakuna utungamiriri.
Zviri kunyorwa pamadandemutande zvinoratidza kuti zvidzidzo zvakawanda muzvikoro zvizhinji zvichange zvave kuda mari inodarika zviuru zvipfumbamwe zvemadhora pakotoro yega yega kubva pamadhora ma500 pari zvino. Asi vamurwira vaudza Studio 7 parunare kuti zviri kutaurwa pamadandemutande manyepo sezvo pasina mubereki angakwanise kubhadhara mari dziri kutaurwa idzi. Vamurwira vabvuma kuti mari dzemuzvikoro zvepamusoro dzichakwira uye mari idzi dzichaziviswa zvikoro zvisati zvavhurwa. Vati mari idzi dzinokwidzwa pachitevedzwa matano ayo vati ndiwo avari kuita pari zvino. Vamurwira vati gore rapfuura hurumende haina kukwidza mari idzi sezvo yaida kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana vafa nhasi uye vamwe vanhu vanodarika mazana maviri vakuvara zvichitevera kutsikirirana kwaitika parufu rwekuchema mukuru wemauto muIran vaQasem Soleimani. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muguta remushava vaSoleimani zvichivarangarira. Kurangarirwa kwakadai kwakaitwawo maguta eTeheran, Qom neAhvaz. Zvichitevera kufa kwaita vanhu, masangano enhau muIran anoti urongwa hwekuradzikwa kwavaSoleimani hwambomiswa. Vanhu vanga vachichema vanga vachipika kuti vachadzorera pane zvakaitwa neAmerica zvekuuraya vaSoleimani. Vanhu makumi matatu vafa mushure mekuputika kwebhambu muguta reGamboru mudunhu reBono kuNigeria. Mapurisa emuLiberia ashandisa zvombo zvinokachidza pamwe nemvura achibvisa zviuru nezviuru zvevanhu zvanga zvichiratidzira muguta guru reMonrovia. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti haione mamwe makambani achivhura kana kupedza gore rino achishanda sezvo upfumi hwenyika hwaramba hwakaita midigari. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu kubva muzana gore rino. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichatonyanya kuoma gore rino kana pasina kugadziriswa nyaya yekushomeka kwemagetsi, kushomeka kwemvura uye kugadzirisawo mitemo isina kunaka. Blessing Zulu wa Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakapasiswa budget regore rino nematare anoti reHouse of Assembly neSenate, muzvinafundo Ncube vakati izvi zvainge zvavapa mukana wekuti varonge tsoro yekugadzirisa upfumi mugore ra2020.
And it's good to have the budget passed this early so that come 2020 we're ready to implement and support job creation, growth and productivity.
Kukurumidza kutambirwa kwebudget kuchatipa mukana wekugadzirisa upfumi nekuwanira vanhu mabasa.
Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mumwe vatedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vatendai biti vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Zvichaita wesi, number one, the mismanagement ye monetary policy, the mismanagement yenyaya yemari. Hamugone inini kuti mutambe mubvise US dollar when people can't trust your money. Saka every shop right now is just dollarized. Maprice ari kutengeswa nema US dollar. Yet masalaries evanhu haasi pama US dollars. So munhu aitambira $500 teacher, effectively akutambira $25 US. So that means kuti pane mismanagement ye monetary policy hapana economy. Two, hakuna magetsi. Iko zvino tiri kuita ma 18-hour, 20-hour power cuts. So pasina magetsi hapana economy.
Ko, pane muenzaniso here wekambani iri kunyanya kutatarika? Tabvunza vabiti.
There's a company known as Wato, a company iriko kwaMutare inoita zvewood. It uses 200 liters of diesel an hour kuti irane zvimushina zvavo. Now who can afford 200 liters an hour of diesel and uchiiwana kupi? So companies are shutting down. So GDP is going to be low.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo kushayikwa kwemishina yechizvino zvino kuri kupawo kuti zvinhu zvisamire zvakanaka mumakambani.
Retooling haisati yaita, makambani zvakawanda achiringoshandisa mishina yekudharadhara, mari yacho haiwaniki. apana zvinenge zvachinja zvingangoita kuti production kuti ikwire muna January. Saka tiri kungotangira patakasiyira muna December pakutambura.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanotiwo pane zvakawanda zvekuda kuti zvigadziriswe mugore rino.
Tiri kufungidzira kuti nhau yemagetsi ndiyo imwe yenhau yehombe inofanira kugadziriswa. Pamwe kukaitwa masolutions around nyaya renewable energy. Zvakada kufanana na solar, mahydro ari kuti netene nyaya yemvura. Kwagadziriswawo nyaya yekuti mvura inoshandiswa mumakambani neinomwiwa nevanhu inge ichiwanika. Nekuti foreign currency inge ichiwanikawo kuti mabhizimusi aone kunge achitengawo zvaanoda kutenga kunze.
Vatiwo nyaya yenhaurirano pakati pevashandi nevashandirwi yakakosha zvikuru mukugadzirisa upfumi.
Zvinhu zvakati wandei, zvizhinji zvinobata ikonomi yedu. Panenge pachiiswa mapolicies kana kuti malegal instrument anonzi mastatutary instrument ari kuiswa negovernment. Kuti pange paine input inobva kumativi ese kubvira kuti kuvashandi vashandirwi negovernment. Tobvumirana kuti zvatiri kuda kugadzirisa muikonomi yedu ndezvipi.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanotenderana nenyaya yekuti paitwe nhaurirano pasi peTNF.
Mutemo wacho weTNF wavepo. Chava kudiwa ndechekuti isu tichitanga manegotiations anozonotisvitsa pasocial contract. Iyo social contract iyo inopa maresponsibilities kuvanhu vese. Tinenge tichiona kuti zvakanakira nyika yedu ndezvipi.
Kusagadzikana kwezvinhu maindastry kuri kupa kuti zvinhuwo zvidhure uye kuti vanhu vashaye mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vanoti kushaikwa nekudhura kwechibage pamwe neupfu kwave kuvamanikidza kuenda kunotenga kuSouth Africa. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemudhorobha remasvingo Mountain Mjakati vanoti vave kutoenda kudhorobha remesina kuSouth Africa kunotenga upfu.
Ndezvekuti takutoenda kuSouth Africa kundotsvaka upfu. Sezvo muno muzvitoro zvemuno zvisingachakwanisiki kuwanika upfu. Zvitoro zvakaita sana OK, Pick n Pay hauchawanikana upfu. Hwanga uri mwashona, hwanga uchidhura.
Mune zvimwe zvitoro zvishoma muri kuwanikwa upfu hwakasvuurwa uye hwakatsetseka hwengwerewere nepalenda uhwo huri kuita mari inodarika zana remadhora pamakirogiramu gumi kana kuten kg. Vagari vazhinji vanoti havakwanisi kuhutenga kunze kweshoroma. Vakawanda vakaita savaJacob Manzanga vanoti havasi kunzwisisa kuti chibage neupfu zviri kushayikwa muzvitoro nenyaya yenzara here kana kuti makakatana evanotengesa nekugaya upfu nehurumende panyaya yemutengo uyo wakambokwidzwa gore rapfuura asi ukazodzikiswa.
Masvingo izhara chaiyo chaiyo. Upfu hamutorina zvachose. Vanhu tiri kutambura upfu hunongoti ukauya kushopi hawo wauya vanhu votamuramba mhuru vachimanyirako vanhu vachitikirana ikoko kubva hurumende payangomanikidza vanhu veyeke mamiriyas kuti zvisayekera mitengo namasupplyers. Zvinzo zvakatanga kubva zvatoshata.
Kumaruwa chibage chinonzi chave kudhura zvakanyanya. VaJeremiah Muchabiwa vanoti munzvimbo zhinji dzekwaguru dzakaita sekwaBhasera bhagidhi rechibage riri kuita mari inosvika zana nemakumi maviri emadhora ERTGS iyo isiri kukwaniswa nevazhinji.
Kuno kwaBhasera chibage hakutorina uku kwose kwakomberedza ana vunjere munyikwa nekunana Mucheka yaora vanhu vari kutotambura kuti chibage hwechiwanepi.
Gurukota rinoona nezvemaindastry Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuedza kugadzira dambudziko rekusvonoka kwehupfu uye yakatoita sangano nevanogaya upfu svondo rapera.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment eGovernment anoti GMB veFinance neveAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies.
Asi mumwe mutedzeri webato guru rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti mitemo yehurumende ndiyo iri kupa kuti upfu hushayike.
If you allow market kuti ifunction normally, mamillers ane capacity yekuisa hupfu nechibage zvinodyiwa munomu. Mugore ra 2010 takabaita drought, but we allowed mamillers nemarket iyo kuti iuise chibage, inouisa. But in Zimbabwe at the present moment, two things are a problem. Chekutanga, inyaya kuti mamillers aya asina US dollars. They are not allowed to use the US dollar. Saka distortion ye monetary policy inoreva kuti miller angatsvage pa 4th Street pa black market US dollar, onotenga chibage ku South Africa kana kuti hupfu ku South Africa kana kuti ku Brazil, ozochitengesa nebondi ozoshaya mari yekubhadhara.
Vachitaura nevagari kukuwadzana nemusi wechishanu svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaimbisa kutora matanho akasimba kune vanotengesa hupfu vachidhurisa. Asi vanotengesa hupfu varamba kudomwa nemazita, vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuda kuti vatange vatengesa chibage nemari yakaderera vozopiwa nebazi rezvemari, asi vanoti havana chivimbo zvachose nebazi iri iro ravanoti riri kutadza kuvapa dzimwe mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Gore rapfuura vechidiki vazhinji vanga vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kushayikwa kwemabasa, kukwira kwemitengo yezvinhu nezvimwewo. Mukuru wekambani yemairana vavhusumuzi Mukwananzi vanoti gore rapfuura ranga rakaomera vechidiki, asi vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti vechidiki vakabatana gore rino vanokwanisa kuzvisimudzira muupenyu hwavo.
Hongu kalenda inenge yachinja hayo kubva kuna 2019 tatinga kuna 2020, but nemaonero angu kana usina kunyatsochinja mafungiro ako waedza kutsvaga hove a certain skills or some form of networking, unokwanisa kungochinja kalenda zvoramba pasina tanyatsochinja because economy yedu is not as friendly nevanhu vechidiki.
Vechidiki vazhinji vano ruzivo rwakawanda panyaya yetechnology nezvinhu zvakasiyana-siyana. Pane mukana here wekuti vanokwanisawo kushandisa ruzivo rwavo kuzvisimudzira gore rino?
Hongu, machallenges aripo, but at the same time maproblems ese arimo munyika an opportunity. Maonero angu kana ukanyatsotarisa maopportunities anenge aripo ekuti munhu akwanise kuti atange something, but chinowadzonetsa ndechekuti vanhu vada kumirira kuti someone auye kuzovapa something.
Pane vechidiki vakabvawo kubatsira vechidiki vanobva kumaruwa akasiyana-siyana kuti vaonewo mabasa muHarare umo, nemaonero enyu vechidiki vane mukanawo here wekuenda vachinotanga zvirongwa zvakasiyana-siyana vachishandisa ruzivo rwavo kuitira kuti vasimudzirewo vamwe vechidiki? Mungati chinhu chingabatsira mayouth emuZimbabwe?
Ava ndini mazva mataura ichokwadi tambopinda mumaruwa tatoona kuti zvihazvina kumira must you are able to do something. You are now supposed to have a responsibility yokuti how can I help.
Mune mazwi ekupa pavechidiki vari kutarisana nematambudziko ekushayikwa kwemabasa, mamiriro akaita upfumi hwenyika nezvinhu zvakasiyana-siyana?
I think we need to be united.
Mabata nyaya yekuti vechidiki vanofanira kubatana, nyaya yekudyidzana. Mungati chinhu chingabatsira vechidiki vekuZimbabwe here sezvo pane vechidiki vakawanda vano ruzivo maererano nezvinhu zvakasiyana-siyana?
Hongu, zvinobatsira steerage. At the same time, zvinotoda kuti tive a lot of personal sacrifice. Munhu wese wechidiki zvinhu zvakaoma, so kuedza kubatanidza apa neapo hapachisina munhu ane time yakati kwanei kuti akwanise kuzvibetsera zvinhu. CV chaiyo chaiyo ngobetsera vanhu dayo, ngatitei takadai, ngatitagetei kuaplaya zvikoro takadai. Mubvunzo wenyu watonditchallengawo neniwo ndichitofunga pa 2020 papa kuti kana 2020 yakupera, what will I say I have done to help someone else in a different circumstance than yandiri.
Avanga vari mukuru wekambani yemairana vavhusumuzi Mukwananzi vachitaura naMike Hove weStudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, zvikwata zvisina mbiri yakanyanya ndizvo zviri kutungamira kutenga vatambi vane mukurumbira pamariketi. Panguva iyo Dynamos neHighlanders dzisati dzaraura vatambi vanovhundutsa. Michael Okariati anotipanya iye.
Chicken Inn ndiyo iri kutungamira kuchenga vatambi vane mukurumbira pamarketi mushure mekukwezva Clive Dzingai kubva kumushowani stars Padini Nyamurapa kubva kuyada pamwe na Brian Grant kubva kumove rovers avo vatove mukamba mavo kare pamusoro pezvo chikwata ichi hachina kurasikirwa kana nemutambi mumwe chete pavatambi vavaive navo mwaka wapera magamecocks ari kuda kutora mukombe uyu mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri muna 2019 nemapoints makumi mashanu nemapfumbamwe mapoints matatu pasi peFC Platinum iyo yakatora mukombe uyu muongorori wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti vachitarisa vatambi vaunganidzwa nemagamecocks nevavaive vanavo mwaka wapera vari kuona Chicken Inn ichinetsa mwaka uno
vatambi vanavo and aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yombo
asi murairidzi wavo Joy Antipas ari kuramba kuti vari kupinda makundano a 2020 vari chimwe chezvikwata chingangotora mukombe weleague uyu.
One thing is that we are not favorites because competition in the league is so stiff. If you look at the other past couple of years, you know who is going down and you know who is going to challenge for the league. So exciting season ahead. What I can say is that definitely we're not favorites. We are just dark horses.
Asi Chicken Inn ne FC Platinum hadzidzega mukutenga vatambi vanozivikanwa sezvo Triangle yapinda mumba meyada Dr. Ralph Matema pamusoro pa James Mukombwe uyo vatenga ku FC Platinum. Mashuga Shuga Boys awezera zvekare Shepherd Gadzikwa uyo varaura kuhange iyo iri kuenda ku Division 1. Mushure mekupedza vari pachinhano chechitatu uyezve nekurasikirwa naJorongodzo uyo akaenda kuZambia, Capes United yatenga Leroy Mavhunga uyo aimbotambira Maurias kubva kuyadha naTatenda Tumba uyo yatora kuHarare City. Capes United inonzi zvekare yatenga Quad Amin kubva kuNgezi Platinum Stars. Mashoko ari kufamba anoti makepe ari kuita zvekare hurukuro nemushowani stars kuti vatenge Evans Katema uyo akadzokera kuchikwata ichi mushure mekumbotambidzwa Dynamos kwechinguvana mwaka wapera. Asi mumusha meDynamos macho hamuna chiri kubudamo munyaya dzekutenga vatambi vane mukurumbira kunyange hazvo yakapedza mwaka wese ichitatarika muna 2019. Panika Diamonds iyo yakapedza iri pachinhano chechishanu ine maroto ekuita chikwata chekutanga kubva kumanikaland kutora mukombe weleague ero kumiramirawo nekutsvaga vatambi. Chikwata ichi chatora Pascal Mananga uyo akaraswa neTriangle pamwe naMarino Changa kubva kuTriangle zvekare vakanangana nekusimbisa chikwata chavo muhondo yekutora mukombe mukuru uyu. Asi Highlanders ero kusanganisira chirongwa chekukurudzira vatambi vacho vechidiki uye kutenga vamwe. Vamwe vatambi vacho vechidiki vanosanganisira Dominic Jaricha, Darlington Mkuli naDalubule Dlodlo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakangana wachirongwa cheLive Talk apo muchasangana na Mike Hove achikupai chirongwa chevechidiki vachikurukura pamusoro pematambudziko aitarisana nevechidiki muna 2019 uye tarisiro yavo mugore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority inowanikwa muLake Kariba. Vanhu voenda kunotenga hupfu kuSouth Africa uko hunonzi huri kuwanikwa nemutengo uri nani. Hurumende inoti haisati yapa mvumo yekuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari dzekuripira muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamena ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.